Nyaya tukuona nde nengo ya Zanu PF yaenda ku High Court ikitaura kuti mapindiro akaita wa Mnangagwa pachigaro cha First Secretary ne u President zvina kuva zvakamira pamutemo we Zanu PF. Vanotaura iwo vachiti zvinhu zvakaitika musi wa 19 November 2017 zvanga zvisina kuringana neconstitution ya ZANU PF. Izvi zvari kutaura izvi semataurira vari kuita vari kuti zvakaitika zvisanganisira kuzobva kwakaita president vamugabe. And ivo vari kutaura kuti central committee magariro ayakaitwa and vanhu vakaigara ichizopa a decision yokuti vamugabe vazobva yakagarwa nevanhu vanga vasingatozikamwi nevanhu vanga vasingafanirwa vachigara imomo mu central committee.
Vamasiye, zviri kutaurwa nava Sidebet Msengezi ava zvine chokwadi here?
Izvi zvinogona zvive zvechokwadi because pakabva vamugabe takaona kuti pane vanhu vakawanda vakatiza, saka ivo vanhu vari kutaura ivavo kuti vakagara mu central committee ava varunzi ivo havazikamwi. And iyo vanotaura kuti constitution yavo yeZANU PF inotaura kuti kune vanhu vatatu vanokwanisa kugara vachipresida yatingati kutungamira central committee kana vachipapa madecision, vanova ivo first secretary vanosanganisa kuva vamugabe panguva yachoyo, what second secretary vanga vari vamboko vapekezela mboko panguva yachoyo, then chairperson we ZANU PF anova asiri akapresida over gungano irori. Vanoti vakagara pagungano iri vanova va Obed Moyo, vanova ivo vanga vasina masimba ekuva vachipresida over central committee panguva yacho iyoyo. And zvekare vanoti zvakaitwa futi navachina masa zvekuita central committee kuconstitute central committee kuti vazopasa decision yokuzoti vamunangagwa vazova variwo vakazopinda pachigaro vakaita vasina masimba maererano neconstitution yeZANU PF yacho. Vanotaura kuti munhu angane masimba ekuita izvozvo anova ivo vaiva vachombo vanga varivo secretary of administration wekuZANU PF, vanovatinoziva kuti havazivo vakadedzera central committee. Saka vachitaura kudaro vanotaura zvekare vachiti central committee haitori nawo futi masimba ekuita yatikati pachirungu reinstate kana kudzosa nhengo inenge yadzingwa. Vanoti nhengo iyi inofanirwa kufollowa yavanoti due process yekuita savo gwara ravo rokuapila muZANU PF imomo, zvinova izvo zvisiriwo zvakaitika panyaya iyi. Vanotaura kuti iyi process iyi pachirungu yanga iri scandalous pakuti yaitonyadzisa iva izvo zvaitotyorawo mitemo yavo yemuconstitution yeZANU PF. Vanotaura kuti vamunangagwa vakaitwa handpick nevanhu vashoma-shoma vachizobvisa vamugabe, zvinovawo futi zvisiri paconstitution. Vanozoendera mberi vachitaura kuti kunyanya nyango yavo vamunangagwa vakazopindawo pachigaro zvisiri pamutemo, ZANU PF yaifanirwa kuva ichiita yavanoti elective congress after 5 years, and vanotaura kuti 2 years dzakatopfuura and vamunangagwa havana kudedzera elective congress. Zvinova izvo zvekare zviri kuchallengewa zvichinzi zviri kutyora mutemo weZANU PF.